izvi tiri kuzviitira kuti tikwanise kusungirira mbombi hombe dziripo dzatakatenga kubva kuChina pane neloni yedu yekuChina yekugadzirisa mvura kuMorton Jeffrey. Izvi tiri kuzviita kuti kana tinge tagadzirisa apa tinge tichikwanisa kuzotora mvura kubva kuDarwin Dell Dam yatinozosanganisa nemvura iri muLake Chivero, nokuti mvura iri kuDarwin Dell yakachena kupinda iri muLake Chivero. Saka kana mvura iyi ichinge yazokumana, zvinorevawo futi kuti isusu tenga taa kushandisa mishonga yekuchenesa mvura, tinoshandisa mishonga mishoma. Zvinenge zvaakurerukirawo vagari vemuHarare vanobhadhara mvura oro kuti taa kusara tine mari yakawanda yekuitisa mamwe mabasa.
Mune urongwa here hwamaisawo hwekuti vanhu vakwaniswe kuwaniswa mvura mukupera kweshanda imomo hwakafanana kana nemabhauza nezvimwe zvakadaro?
Vanhu takavazivisa, takavapa chiziviso nguva iripo kuti vanhu veduwe taakuenda kunovhara mvura paweekend. Ingei makachereredzera mvura kuti munge muine mvura yakakwana kuti muzokwanisa kunge muchitiji panenge pakavharwa mvura munenge muine mvurawo yekuti munge mukwanise kunge muchiita basa. Kune nzvimbo dzakafanana nezvipatara zvinoda mvura nguva nenguva, kanzuru inenge ichiti kana pakaita dambudziko vanga vasina mvura yakachiredzera yanga yapera, mabhauza anoenda achinovapa mvura. Asi zvipatara zvedu zvizhinji zvaane mareservoir tanks ekuchengetedza mvura dzavo. Saka tinodaira kuti mvura dzavo dzekuchengetedzawo vanga vakachengetedza mvura vambenge vachisevenzesa mvura yemutepi vasingasevenzese mvura iri mureservoir.
Chiitiko ichi chichabata guta reHarare rese here nematunhu akatenderedza akada sana Norton neChitungwiza?
Harare nematunhu akatenderedza, asi matunhu akatenderedza akafanana neChitungwiza nedzimwe nzvimbo dziri muHarare dzakafanana naNambare, Sunningdale, parts of Waterfalls neHatfield dzichange dzichiwana mvura nekuti dzinowana mvura yadzo kubva kuPrince Edward Treatment Plant.